Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera mbudzi 5 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vakazotora mapepa chakaita kuti azokonywa kufanira nomination was anga asina birth certificate yavakakombiketa. Vanhu veZanupepo have reported the issue kumapurisa, but munoziva kuti munyika munomu taita dambudziko rekuti Zanu inoda kuti iyo iri above hilo.
Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC rinoti nengo yaro yaifanirwa kukwikwidza musarudzo dzemakanzuru kuward 9 kwamutoko yakakundikana kunyoresa nenomination court muchire mekunge yabvutirwa magwaro ayo nevanofungidzirwa kuti ndeve bato rezano PF. Asi Zanu PF yagara zvayo ichiramba kuti inokonzera mhirizhonga.
Zvinokatya madza mukoma Jonga mirira zvakaita mukulika kunoita mapepa. Vadzidzi kana kuti mastudents havasiriwo vanokwanisa kunge vachivhura mapepa aya kana kumalikisa.
Sangano rinomirira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusorosoro rezinasu rinoti riri kushushikana nedanho rakatorwa neUniversity of Zimbabwe rekumbomisa kunyorwa kwebvunzo dzezvidzidzo zvemutemo. Munyaya dzemitambo, chikwata chenhabvu cheHarare City chinopukunyuka kuenda kuDivision 1 nechimbi-chimbi musi uyo Caps United yawana pointi imwe chete yakakosha. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC rinoti rave kuronga kuenda kukomisheni inoona nezvekodzero dzevanhu yeZimbabwe Human Rights Commission zvichitevera kushungurudzwa kwarinoti kuri kuitwa nhengo dzaro, zvichiteverawo kushungurudzwa kweimwe nhengo yaifanirwa kukwikwidza musarudzo dzemakanzuro kuward 9 kwamutoko nevanofungidzirwa kuti nhengo dzezano PF. Mutevedzeri wemutauriri weCCC vaGift Ostalos Siziva vanoti nhengo yavo yakabvutirwa magwaro ayo uye kushungurudzirwa mhuri yayo zvakazoita kuti ikundikane kunonyoresa nenomination court musi wechina. Izvi zvinonzi ndizvo zvakazoita kuti nhengo yeZANU PF vaRonald Maodza vazonyoresa vari voga vachibva vangonzi neZimbabwe Electoral Commission ndovakunda sezvo pasina akanga avakwikwidza. Studio 7 yaedza kubata mukuru muboka rezvekuburiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi pamwe nekuvatumira mibvunzo, asi vanga vasati vapindura mibvunzo yedu yatavatumira panguva yataenda pamhepo. Takundikanawo zvakare kubata mutauriri weZANU PF vaChris Mutsvangwa sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kupinda. Asi bato reZANU PF ragara richiramba kuti rine chekuita nemhirizhonga inonzi nevanopikisa riri kukonzera. Asi vasiziva vanoti zviitiko zvakadai zvichakanganisa kuitwa kwesarudzo dzakajeka zvikuru kumaruva kana zvisina kugadziriswa.
ZANU PF yanga nokuwadza kandidati redu rekutanga anga anofanira kutimiririra vachienda vachinoputa dzimba vachikuwadza vanhu nekutyidzira vanhu. Vakazobata mukadzi of our councillor Hopeful. Vakazotora mapepa chakaita kuti azokonywa kufanira nomination was because anga asina birth certificate yavakakombiketa. Vanhu veZanupiefu have reported the issue kumapurisa, but munoziva kuti munyika munomu taita dambudziko rekuti Zanu inoda kuti iyo iri above hilo. Iyo ndo nyaya yatwa kuti ndosaka ndokuengeja nemakomishina, in particular the Human Rights Commission, nekuatigoni kuti machapter 7 institutions arege kugadza nyaya yekuabhiza kunoita the police force neveZanupiefu kuti vaite achieve mapolitical objectives.
Hamuzozvitarisira zvakare here mune dzimwe sarudzo dzinouya?
Tatavabetserwa nazvo maviolation nekuti zvakatibetsera kuti tione processes anoitwa nematarenzi atinofesa so that we are able to make a collective decision. Yekuti what the level and extent of electoral manipulation is to determine our participation in 2023 election. Those are by the teacher and my reforms. Because we believe ukuthi my reforms serve as our so minimal and achievable. Nekuti iwawo patinowa achieve anogadzirisa nyaya dekuti pasaita violence, pasaita kutyidzira vanhu black kwatikuenda ukatidzogumise TQC kuti pane munhu anotyidzira mume kana anotora mume madocument. Because part of our participation was to test ZEC capacity board maelections dziri pamutemo asi nekutesta isu capacity TQC kuti machallenge atinosanga nawo ndeapi and how do we resolve them going to 2023 and zvatabuda nazo without doubt. As TQC ndezvekuti tinofanira kupinda paelection tine capacity to make sure that we protect our people kudzivirira mhirizhonga in particular kumaruwa.
Saka mune ramangwana munoita sei zvinhu zvamuri kutarisira kuita kugadzirisa dambudziko iri?
Chekutanga ndechekuti we must continue kupusha envelope ma reforms. Hatigoni kuita abandon the call for reforms munyika muno. Number two, tinofanira kubeka tichizodzivirira kumeka sure kuti hapaiti violence, haita violence tombata tomusare nenzu hands of the police. Nenyaya yekuti hatigoni kuti konzi vanhu vanorohwa vanhu vorega kusunga. Anyone anoenda break the law must be accountable. Ndobasa redu, ndobasa remapisa ambasada zvedu.
Vanga vari mutevedzeri wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaGift Ostalo Siziva vari parunhare neStudio 7. Zvichakadaro, mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa vanga vari kuBulilima mudunhu reMatevelin South, uko vanga vachiita mhemberero dzekukunda kwebato ravo musarudzo dzemabyelection. Ukuwo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanga vari kuLupane mudunhu reMatevelin North, uko vanga vachitungamira kupedza zvidzidzo zvevadzidzi vepaLupane State University. Sangano rinomirira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro-soro reZinasu rinoti riri kushushikana zvikuru nedanho rarinoti rakatorwa neUniversity of Zimbabwe rekumbomisa kunyorwa kwebvunzo dzezvidzidzo zvemitemo zvichitevera kuburitswa kunonzi kwakaitwa bvunzo idzi zviri kunze kwemutemo. Vakafanobata chigaro charegistrar veUniversity of Zimbabwe vamunyaradzi Madambi vakaburitsa gwaro nechitatu vachizivisa kuti bvunzo dzose dzeblock 3 mufaculty of law dzakanga dzambomiswa uye dzichazonyorwa muna zviita wegore rino. Studio 7 yakundikana kunzwa divi reUniversity of Zimbabwe panyaya iyi sezvo takundikana kubata vamadambi. Tabata munyora anoona nezvemutemo musangano reZinasu vaBoris Muguti.
Zvinokatyamadza mukoma jonga nekuti tichitarisa mamirira zvakaita mukulika kunoita mapepa vadzidzi kana kuti mastudents havasiriwo vanokwanisa kunge vachivhura mapepa aya kana kumalikisa. Vadzidzisi kana malecturers ndivo vega vanokwanisa kuita izvi. Nokudaro handioni zvakakodzera kuti pange pachipanishwa vadzidzi ava vakaisa simba rakawanda pakuerenga nekugadzirira bvunzo idzi. Vakabva kunzvimbo dzakasiyana siyana dzemunyika ino yeZimbabwe. Vamwe vanobva kunana Beitbridge, vamwe vanobva kunana Bulawayo, vamwe vanobva kunana Bhubhi pasi kweMatabeleland. Nokudaro kana vakunzi vadzoke zvakare muna December vachizogarira bvunzo dzavakambenge vauinga vakashanda zvakasimba kuti vange vachibudirira mbvunzo dzavo, zvino zvinhu zvisina kujeka. Ngapaitwe tsvakurudzo dzekutsvaga kuti bepa rakambolika papi. Honzeri dzakaita kuti bepa irilike ndizvo dzinofanira kupanishwa, kwete vadzidzi. Handioni vadzidzi vaine mhosva panyaya iyi.
Saka imi muri kupokana here nedanho rakatorwa nechikoro iri?
Vamadambi handizivi kuti chii chakaita kuti vange vachizonyora tsamba yakadai. Vamadambi notarisira kuti munhu akadzidza asingakwanisi kunge achiita madecisions akadai. Vaifanira kunge vakakonza kuti kunyange vadzidzi tine mastudents tine SRC iripo paUniversity of Zimbabwe, vaifanira kunge vakaitawo maengagements kusangana nevadzidzi vonzwawo miono yevadzidzi kuti vanoionawo sei nyaya iyi uye zvavanosuggestawo kuti nyaya iyi yofambiswa sei.
Saka matanho apa hamuri kuzotora imi seZinasu panyaya iyoyi kana muchiti hamuna kunge manzwiwo divi renyu pasati patorwa matanho?
Seboka rinomirira vadzidzi panoitika nyaya dzakaita sedzidzi, danho rekutanga idanho rekutaurirana. Nokudaro pari zvino takataura nevakomana veSRC vedu veZinasu vanomiririra ikoko varikuta wirarana na wamadambi wachaita nhaurirano administration yese kuti nyaya ionekwe kunzi yofambiswa sei donzo ringatorwe nderipi matanha ngatorwe ndahapi kuti nyaya igadziriswe.
Munyora anoona nezvemutemo musangano revadzidzi rezinasu vaBoris Muguti vari parunare nestudio 7. Apo zvizvarwa zvemuAmerica zviri kuenda kusarudzo dzepakati petemu kana kuti midtemu dzekusarudza dzimwe nhengo dzematare eparamende nesenate idzo dziriko nechipiri svondo rinouya. Mapato ari kukwikwidzana anoti riri kutonga reDemocratic Party nerinopikisa reRepublican Party ave kushandisa unyanzvi hwevaimbo vevatungamiri venyika iyi vaBarack Obama veDemocratic Party navaDonald Trump veRepublican Party kuti vabatsire mukutsvagira rutsigiro vachakwikwidza musarudzo pamwe nekukurudzira vanhu kuti vabude neuwandu hwavo kunovhota. Vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti nyaya hombe ichanyanyotsviriridza nevachavhota inyaya yemamiriro eupfumi hwenyika panguva iyo zvinhu zvichinzi zvakanyanya kukwira mitengo. Zvimwe zvinonzi zvinogona kutungamidzwa nevachavhota inyaya yekubviswa kwepamuviri, kupinda kwevanhu muAmerica zviri kunze kwemutemo, mamiriro ekunze pamwe nehondo yekuUkraine. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gwaro riri pamusoro pekusora raburitswa nhasi nebazi rezvekudzivirirwa kweBritain rinoti mauto matsva eRussia anogona kunge aine rudzidziso rushomanana kana kutoshaya dzidzo zvachose. Gwaro iri rinoti Russia iri kutatarika kukwanisa kuwanisa mauto ayo matsva zvidzidzo zvehondo. Zvichakadaro, America iri kukwanisa kuwedzera Ukraine mari inoita mamirioni mazana mana emadhora kana kuti $400 million yekubatsira mukuzvidzivirira apo hondo yekurwisana neRussia yapinda mumwedzi mipfumbamwe. Majeri emuAmerica anonzi azere nemhirizhonga kushungurudzwa uye akazarisa. MuCalifornia, magweta ari kupomera vashandi vepajeri reLos Angeles County mhosva yekugara vakasungirira vamwe varwere vepfungwa vari mumajeri umu. KuWest Virginia, vanhu vari pajeri reSouthern Regional vakakwirira dunhu iri kumataredzi mhosva vachiti vakawana muchikafu chavo muine weti pamwe nehurume. KuMissouri, vasungwa vari mujeri reSt. Louis vakaratidzira kakawanda gore rapera. Kuchitiwo kuTexas, mumwe mupurisa anochengetedza vasungwa pajeri akazivisa kuti vave kugara vakatakura mapanga kubasa nekutyira kuti kana mhirizhonga yakatanga vanenge vasina chinovadzivirira. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Dzino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nasister Martha Mafurutu avo vari kuita ivo mabasa ekuvaka zvikoro nezvimwewo kuZimbabwe. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu. Sister Mafurutu, mungatiudzawo kuti muri kushanda kunzvimbo dzipi?
Ndinobva muchita cheCongregation of Servants of Mary the Queen muArchdiocese yeBulawayo. Ndinoshanda neSt. Paul's High School. St. Paul haiku iri kulupani. Ku St. Paul problem yakaitika pondeyo kuti pawakatanga kuvhura chikoro. Shanga chakakuvara nenguva yehondo. Saka chachisina kumbovhurwa. Saka zvainetsa kuti vana, zvikurukuru vanasikana, vaidzidza pa St. Paul's. Vanga vasingakwanisi kuenda kumusha nokuti kure. Saka zvinhu zvataitoita ndezvekuti vana vaigara muchimba vari 10. Chimba chini chaingogara vamaternity women 3. Saka ndakaona zvaka oma chaizvo. Ndobva ndazotaura nomukuru wechikoro anova ndi Sister Bridget Kokera. Ndokubva ndatorawo mapicture ikoko ndikaona situation yavo. Ndobva ndadzoka kuno kuAmerica. Ndobva ndachitanga kuita inonzi mission appeal kudiocese yokula cross zvikurukuru muno muGreen Bay.
Makakwanisa kuwana rubatsiro here?
Vakandibatsira chaizvo nema mission appeal through Catholic Foundation. Ndikawana mari tikatanga kuchera a low cost boarding facility yavana vechikoro. Saka ndokubva takwanisa kureza mari bichana yatopera. Inokwanisa kuti vana 150 vapinde muboarding imomo. Saka ndinopa kutenda zvikuru uyezve kubva 2016 passing rate yavana yanga iri very low. Ivava futi vekuno kuAmerica vakandibatsira ndokubva vareza tikawana mari yokutenga mabhenji tikawana mari yokuisa sona kiti pachikoro. Takandifadza 2019. Vana vakapasa zvinodadisa. It was 96% from 40% and including science subjects. Ndakanzwa kufara kukuru nebudiviro iri kuitika pachikoro ipapo.
Semudzimai, chii chakaita kuti mufunge kuti mudzokere kunobatsira nharaunda iyi?
Chakanyanya kundirwadza ndicho kuti kudunhu iroro rinosevenzera masista angu ndakaona kusina dzidzo yakanaka zvikurukuru kuvanasikana. Ndinoona kusina budiriro sedzimwe nzvimbo dzendinoshanyirawo. Uyezve chinhu chakanyanya kundituma, chakanyanya kundirwadza ndicho kuti ndichinyora thesis yangu yemasters program ndakanyora ndichiti the work of religious women in the ongoing emancipation of Zimbabwean women. Saka ndine shungu dzokuda kuti vanasikana chero vachibudawo mumhuri dzavo vawane upenyu huri nani. Ndakatambura ndichikura baba vangu vanga vane zvese asi baba vangu vakati dzidzo ndeyavanakomana, imi vanasikana aiwa. Saka ndakazopedzisira dzidzo yangu ndava kuupikiri kuhusista. Saka ndinoona zvakakosha kuti vana zvikuru vanasikana vakakura vane dzidzo yakakwana chokwadi munharaunda munobudirira nokukasira. Inharaunda iyoyo yokurupani kuBulawayo ndokwandiri kubatsira ikoko.
Nderupi rumwe rubatsiro rwamuri kutsvaga uyezve vanhu vanokubata ikupi?
Matambudziko endinawo zvikuru ndeemvura yepachikoro. Kuti mvura idhonzo ichibva kulow boarding facility ichibva kuchikoro zvinonetsa. Saka tanga tine shungu dzokuti deno taikwanisa kuti tichere mugodhi wemvura unobata paboarding school wozondobatawo paimba inogara vanasista vanova ndivo vanochengeta vana. Saka iroro ndo nhamo yetinayo. Ndinosevenza pa Department of Veterans Affairs. I'm a board certified chaplain ndopa ndinoshanda ipapo. Saka ndiri muno muapaka ndoma ndinoshandira ndiri. Saka phone number yangu I +1 513 410 6659.
Aye, wanguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington.
Tinotenda zvikuru Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, cheour lives, upenyu hwedu. Tine hurukuro naIshe Nembire vaClemens Nembire vekuMount Darwin mudunhu reMashonaland Central pamusoro pechivanhu chinoitwa pakukumbira mvura kubva kumatenga munguva ino yekurima.
Matenda vajonga vanemika mhuri yeZimbabwe muri matimana enyika yedu yeZimbabwe yakaichonaka kudai. Ndinovimba nechido chokuti tiri kugara nerunyararo semhuri yeZimbabwe vanetsika dzavo. Nedzuno watava wamwe dzembudzi hatisina zvakawanda zvatichaita semafuwe kuti tichigadzirira kunako mvura nekuti izvo takatoita kare matende maro takaita emafuwe takatoita tichigadzirira kuyako mvura saka mwedzi uno zvataakutoita ndezvekuti taakutosusukidza mashoko yekuti vanhu vachitya mvura zvikuru sei nekusapfeka zvinhu zvitsvuku kana kukwira mumakomo mune nzvimbo dzinoyera izvo zvinozokanganisa tsika dzedu nepasi chigare saka mwedzi uno wavo kugadzirira kuti mvura ichinaya vanhu vachitanga basa
ko mvura yakasanaya ishe nembire imi makaita chivanhu chese ichi chamuri kutaura
kana mvura ichizenge isina kunaya mwedzi wataakugara uyu mwedzi wembudzi wafa tinogona kudzokorora zvakare chivanhu kuti mvura inaye itande kumunhurikwa zvakare naizvozvo bumarutsva yakatonaya shonda yapera iyi mune mumwe nzvimbo dzakaita sana marondera nana bhoera kwakatonaya vanokwanisa kudyara vanotokwanisa asi tinenge tisingavakurudzire nokuti chirimo chichiripo zvishoma tichaita masvondo maviri kana matatu tiri muzuva
iye zvino pasi riri kutarisana nekushanduka kwemamiriro ekunze kana climate change zvinobatawo zvakadii chivanhu ichocho chamuri kutaura
vazhinji vanotaura vakandemiri nenyaya yeclimate change kushanduka kwemamiriro ekunze izvi zvinhu zvavo vasinganyatseziva dai vachibvunza madzimambo kuti mamiriro ekunze anoita sei tinovataurira isisi kuti kubuda kwenhenhere kumerera kwenhenhere dzaakumera miti nokurira kwenyenze nana chirochiro dzaakurira zvine chachinoratidza nemamiriro ekunze nemizhanje yedu nemamiriro anenge akaita mizhanje maberekero ainenge akaita nekutonhora kwakunenge kuchiita zvine taakusvusukidza nyaya inorwisana nechivanhu yekunzi kune chinonzi climate change aa mamiriro ekunze nekushanduka kwokunze zvinhu zvatakanga tichimbogara tichiita isu semadzimambo pasi chigare zvimwe zvinhu zvinoyetsika inongoramba ichienderera
kune vamwe vanobvunza ishe nembire kuti zvichiri kushanda here izviri kukumbira mvura kuita chivanhu chese chamuri kutsanangura ichi
ndozvandangotaura zvevajonga kandemiri kumusha kwangu kune muhacha waane makore angangosvika mazana mashanu patinoenda tichikumbira mvura muhacha uyu kunonzi izvo kunyamarikiti nyamarikiti kureva kuti vanhu vakasvikapo sadza rinoti rikitirikiti richienda pasi wakanorotomoka ipapo unobva wanoenda hauwanike zvinhu izvi vajonga kandemiri taakumhura tsika dzedu taakumhura muitiro wedu sevanhu vatema tichiteedzera chindeendepi asi chokwadi ndechekuti chivanhu chedu chiripo zviri kuitika zvinoitika zvagara zvichingoitika
mungajekesa here kana kutsanangurira vateereri zvinoitwa panokumbirwa mvura
zvakanaka kana usiri mwedzi wembudzi kwedu tinoita vanonzi matende maro kana kuti mikwerera iyoyo zvinoitwa ndezvekuti tinounganidza zviyo nechibage toita hwahwa hwekukumbira mvura asi hwahwahu hunobikwa neyandingati madzimai vasisakwanise kuteera kumwedzi ndo vanobika hwahwahu ende hatibvumire mazere vechidiki vanoda kuuya kunokanganisa zviri izvo haubikirwe mumusha matinogara mune nzvimbo nenzvimbo sekutaura kwandaita kuti tinogona kuenda kugomo kana mumakomo kana kunzvimbo kwatinenge takaisa mabeteswa dzimba dzeuswa ndemoiswa hari imomo madzimai vanotogona kugarako kwesvondo kana masvondo maviri kusvikira mutambo uyu wapera uye wekukumbira mvura munenge mune hari dzatinoti tsopero iyi hari ndeanhengi kuenderana nenzvimbo iyoyo kuenderana nemhondoro iyoyo kuenderana nechivanhu chemo tinenge tichipfira hari idzodzo zvishoma nezvishoma tichitora hwahwa hwemusungwa tichibiririra midzini yedu yakabata ipapo kana ine matare airi kuronga inotirongera matare kuti gore rino rakamira rakadai rakadai handidi kunyepurai vajonga kaide miri zvinhu izvi zvinoshanda zvinhu izvi zviriko ngatiregei kuzvimhura zviriko ndochivanhu chedu takagara tichichitedza tokundwa sei naQueen Elizabeth mambokazi
Tinotenda Ishe Nembire, manga makateerera kuna Ishe Nembire vaClemens Nembire vekuMount Darwin kuMashonaland Central muchirongwa chedu upenyu hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa chakanangana neupenyu hwedu. Munhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu cheHarare City nhasi chapukunyuka kuenda kuDivision 1 nechimbi-chimbi musi uyo Capes United yawana poindi imwe chete yakakosha. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Harare City yaita zvanga zvisingatarisirwe apo yashanya kuBulawayo ndokurova Bulawayo City 2-1 nombochengetedza nzvimbo yayo muPSL. Kukunda uku kwasi Harare City yave mapoints 32 uyezve nekamukana kadikidiki kekupunyuka kuenda kuDivision 1. Dai chikwata ichi charohwa nhasi changa chichibatana neHwahwa pamwe neTenants kuenda kunhabvu yepasi iyi. Asi Bulawayo City yazviomesera nekuti yave nepoint imwe chete chete pamusoro peHarare City uyezve mapoints 2 pasi peZPC Kariba. ZPC Kariba iyo ine mapoints 35 iri kupinda munhandare mangwana apo iri kushanyira Highlanders kuBulawayo. Murairidzi weBulawayo City Farai Tawachera achiri nechivimbo kuti vanorarama nokunda mumutambo wavo mumwe chete wasara.
Takatarisana nerelegation. Mutambo webhora, anything can happen. Ndichireva kuti takwanisa kuti tikwanise kuwana mapoints 3. Tinoswedera pane vamwe. Naizvozvo vamwe hazvirevi kuti vachahwina hosi. Saka mukatarisa mechi dzacho dzichiripo, isu kungotarisana nekuti tichaenda kuground tinotsvaga 3 dzedu, ndodzatiri kutsvaga.
Tewachera anoti vakakanganiswa kurwira mukombe nematambudziko emari avakasangana nawo mukufamba kwemitambo.
Tinoziva kuti nyika yedu iri nyaya yenhau dzemari. Hakuna timu yakati kwetsere kwetsere panyaya dzemari. Naizvozvo zvinonetsa kwese kwese. Kana zvichinetsawo matimu mahombe akaita seCapes United, ko isuwo ana Bulawayo City tingagodi? Tinosangana nawo matambudziko iwayo.
Capes United yatora point imwe chete yakakosha mushure mekuita mangange 2-2 neBulawayo Chiefs. Roderick Chinyengetere achinwisa munguva yawedzerwa. Capes United yave kuramba iri muPSL nemapoints 33 yakatarisana nemutambo wekugumisira neDynamos. William Manondo, oyo ari kutungamira pakunwisa zvibodzwa, akanda chibodzwa chake chegumi nenhanhatu ndokusiya Walter Musona weFC Platinum nezvibodzwa 3. Cranbourne Bullets iyo iri kurwirwawo upenyu hwayo muPSL yaita 0-0 neTenants ndokupinda mapoints 33. Hwahwa yarova Black Rhinos 3-2. FC Platinum iyo yakatora mukombe uyu iri kutamba neTriangle muGibo Stadium mangwana zvekare. Murairidzi weFC Platinum Norman Mapeza anoti varuda kukunda mumitambo yese yasara kuti vatambidzwe mari yekisimisi nevatungamiri vechikwata ichi.
Tiri kutarisa kuti tinge tichiwina mutambo mutara kuti tiwane mari dzekisimisi.
Mimwe mitambo iriko mangwana yakamira seizvi: Manika Diamonds vs Zingezi Sakubva, Herentals vs Dynamos National Sports Stadium. Zvichakadaro chikwata cheZimbabwe chemutambo wecricket mangwana mangwanani chiri kupinda mumutambo wacho wekugumisira weSuper 12 neIndia chiri pachinzvimbo chechishanu mugungano rezvikwata 6. Zimbabwe ine mapoints 3 asi yakatambisa mukana wekuenderera mberi nemakundano aya apo yakarohwa neBangladesh neNetherlands idzo yaitarisirwa kurova. Mutambo neIndia hauna kupfava sezvo chikwata ichi chiri kuda kupedza chiri pamusoro mugungano iri. Asi vateveri veMachevrons vari kutarisira kuti Sean Williams acharamba achinwisa maruns uyezve kuti Skandaraza Wesley Mandevere naCraig Evans vachasimudzawo mutambo wavo. Zimbabwe yakarova Pakistan muSuper 12 umu. Mutambo wavo neSouth Africa ndokumiswa nemvura ndokupinda mapoints 3. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tunatenda kariyati ini ndini Jonga Kandemi rindri mu Washington DC ndikusiye mina mtungamili Nkomo.
So kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhlaka 5 kuLwezi 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Umkhokheli weTRIPC umnumzana Nelson Chamisa ubesebulilima eChankwa namuhla ukuyabonga abantu bakuleyo ndawo ngokuvotela ibandla lakhe kuma-by-elections asanda kwedlula. Usuvulwe ngokusemthethweni umsakazo weNtephe Manama Community Radio Station osemangweni weGwanda South. Kuhlandla lokuzilibazisa silomhlabeleli weAfro Hip Hop otabuka enkayi uReason Spanda. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli webandla leTRIPC umnumzana Nelson Chamisa ubesebulilima eChankwa emangweni weMathebeleland South namuhla ukuyabonga abantu bakulumango ngokuvotela amakhansila ebandla lakhe kukhetho lwama-by-elections oluqhutshwe ngompandula. Ibandla leli lanqoba kuward 1 lakuward 16. Uchamisa usole njalo ibandla leZanu PF esithi lihlukuluza amalunga eTRIPC. Esuka ebulilima, uChamisa wenze omunye umhlangano labasekeli bakhe eMcDonald Hall kobulawayo wabakhuthaza ukuthi bavote ngobunengi ngomnyaka ozayo. Sixoxele lunga leTRIPC unkosazana Precious Ndlovu.
Umongameli wethu ubaba uNelson Chamisa ubese bulilima esigabeni seChankwa lapho akade ezokholisa khona labantu ebonga abantu ukuthi bavote kuhle kukhetho lwama-by-elections ebulilima oludlulileyo. Ubezobonga abantu ukuthi phakathi kwamawadi amathathu abencintiswa kuma-by-elections sikwanise ukunqoba kwamabili wakhona. Bekuzokholiswa nje, kukholiswa lo ngumongameli ezobonga abantu, kudliwa inyama, kunathwa onamnede, kunjalo nje umongameli hayi ubezozikholisela labantu bebulilima ebanika njalo iveve lokuthi ngomnyaka ozayo akumelanga bawine amabili kuphela amawadi, kumele bawine wonke amawadi angu-22 awasebulilima.
Abantu beChankwa bona kungaba lezikhalazo yini abazifikise kuChamisa?
Abantu bebulilima bebejabule okumangalisayo ukuthi umongameli uyakwazi ukuyehla esuka khona lephezulu ezokholisa labantu ebulilima eyingcenye yebulilima. Bebengelazikhalazo ezitheni kuphela bebezombonga. Usuke lezipho njalo ubaba uChamisa ogogo bebethunge izingcebethu bebonga nje ukuthi ubaba uChamisa ubavakatshele. Izikhalazo ezikhona kuphela ngezokuthi akhangelisise indaba yodlame esuka ibe khona evelela kubandla leZanu PF. Yiso isikhalazo esikhona. Ngaphandle kwalokho abantu bagiyad up to win the next election. Bamthembisile njalo ubaba uChamisa ukuthi ebulilima siyathanyela konke. Izikhalazo engingazitsho ikhona lokho kwe-violence kuphela ukuthi akhulumisane lebandla elibusayo, akhulumisane labezomthetho, akhulumisane lamagqwetha akhangela ngezokuhlukuluzwa kwabantu ukuthi okwenzakale eMatobo akumelanga kuphinde kubonakale futhi ilizwe lonke lingaka bebekhangelele futhi ukuthi ukuthi ikulilima indawo yokuthula abakhangelela ukuthi into ezinjalo zibe khona.
Unkosazana Precious Ndlovu lilunga le Triple C. Umongameli Emasoni Mnanga kwa yena ubese mathebelele North eLupane State University emkhosini wokuphothula kwabafundi abafika phose inkulungwane ezimbili. Efika eJoshua Mqabuko Nkomo Airport kwaBulawayo, uMnangagwa uhlangabezwe ngamakhulu abasekeli bezanu PF abangamalunga okholo lwesipostoli. Umsakazo wentephe Manama Community Radio Station osemangweni weGwanda South uvuliwe ngokusemthethweni ngumphathi ntambo obona ngokwethula kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa izolo. Walpet Ncube uyalandisa.
Sanbona ni dumelangu King Savage uyabingelela emsakazweni wentephe Manama FM 97.0 igagasi
ngithi uzulo oqoqele studio 7 namngele ngenjabulo ukusungulwa kwentephe Manama Community Radio Station esiduza siza kakhulu ekuhambiseni imbiko ephuthumayo kulumango omsakazo lo ngomunye umsakazo wezigaba ezisiyagalombili ephiwe imvume yokusakaza lugatsha lwe-Broadcasting Authority emangweni weMathabeleland. Eminye imisakazo ebalisa iRadio Bukalanga esePlumtree, Madoko Community Trust esemabhisa, iTwasumbuka Community Radio Trust esebhinga, iNqanga FM esembembesi, Shasha Community Radio kanye nomsakazo eliyetsha Nyayi. Eminengi yale misakazo iphakathi kokulungiselela ukuqala umsebenzi. Isiphathamandla seNtephe Manama uMnumzane Nyakalo Makhurane uthi kuyabathokozisa kakhulu uthi uzulu weGwanda South sethole indlela yokukhulumisana ngendaba ezijeneyo eziphatha lesi sigaba.
Silesikhathi sidonsa sifeyila kungezwa kuthiwa uBasil ebe ngulima indima ithuji.
Amazwi akhasekelwe induna yeGaranyemba uMnumzana Jeffrey Ndlovu Nhlamba yena uthi sebezahlala besazi okwenzakala esigabeni sabo.
Ngesikhathi esiningi kule zinto kumele ziyaziwe ngelanga lenelo. Nxa kukhatshana kunjengeHarare kuba nzima ukuthi uze kuhambise ilizwi lelo uripota inxayeso kule 2 or 3 days.
Umqondisi womsakazo lo uMnumzana Mvelo Zondo uthi Ntephe Manama izalisa ukulondoloza amasiko abantu besiqindilesi.
Uthi izogcina amasiko, ilanguage njalo konke lobuntu bethu.
UMnumzana Al Amin Yusuf wabona ngokukhethwa kwembiko kunhlanganiso ye-UNESCO eZansi Afrika uthi ukuvula kwamagagasi kudala ukuthi uZulu ikakhulu emaphandleni abe lolwazi oluzadala intuthuko ezigabeni.
Strengthening information accessibility for citizens, especially citizens who live beyond urban areas, allows them to participate fully.
Ukutholisa izakhamizi emaphandleni imbiko kudala ukuthi ziphatheke ngokugcweleyo kunhlelo zentuthuko.
Okwamanje umsakazi weNtephe Manama awubambe endaweni ezikhatshana leBible School, kodwa umqondisi weTransmedia uMnumzana Adonia Mushosho uthembise ukulungisa lokhu ngokuphangisa.
Silo msebenzi wokuthenga i-transmitter enkulu iza yenelisa ukuthi abantu bonke bakwanise ukubamba le radio station for a radius of about 40 plus or minus kilometers.
Ekhuluma la emkhosini okuvulwa komsakazo lo eGwanda, umphathi ntambo ubona ngokwethula kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa uthe uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uzimisele ukuvula eminye imisakazo ukuze uZulu athole ukuxoxisana ngenduba abhekane lazo.
We want to give an opportunity to all communities to be able to express themselves, to talk about their challenges.
Sifuna ukunikeza uZulu ithuba ukuze akhulume izwi lakhe, akhulume ngenduba abhekane lazo, akhulume ngokwenzakala esigabeni, afaka imbono yakhe uhulumende.
Umsakazi weNtephe Manama Community Radio Station uthole ilayisensi yokusakaza ngomnyaka ka-2020 njalo ngawuqala ukuthi usakaze ezansi yamaNdebeleni. Uzaqhuba inhlelo zawo kakhulu ngesiSuthu. Imbongi kaZulu uNqendile Raton Lovu la yabe kona itabulisa uZulu.
Guba duna mangake lamthathele gwalapiribo khabu ya rura le gomlisa ke etse wa luma nama wa rura le gatsara etse wa luma musadi nda robala thitho thiba litholi ntimile ba re ke segolo se se bo monage bo ikhutoko diphofolo mo go botala tshilimo le thabula o dala kwena nda mbirwa
ngimelo umsakazo we studio 7 ngisemana name kwanda ngu Albert Ngube.
Abake baba ngabaholi bemelika umnumzana Barack Obama lomnumzana Donald Trump baza khankasela amalunga amabandla abo ePennsylvania namuhla phambilini kokhetho lwangolwesibili olokudinga amalunga ePhalamende kanye labo sibalukhulu. U-Obama uzaqhuba umhlangano endawonye lomongameli Joe Biden bekhankasela ilunga lebandla labo elama-Democrats. Umnumzana John Fetterman yena ofuna ukuba ngusenator wePennsylvania. Xolo sihlobo zami, ngakolunye uhlangothi umnumzana Trump uza kwenza umhlangano wokukhankasela umnumzana Mehmet Oz yena olilunga lebandla lama-Republicans. Singene kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kwezipathelane labesifazana nelami uSithandekile Mhlanga. Asizweni umhlonitshwa esilaye namhlanje ezibetha ngegama.
Ibizo lami nguNonhlanhla Mlotshwa, ngingwebandla leCitizens Coalition for Change, ngivela eMatopo esigabeni seMathebeleland South. Ngingudeputy Secretary weRural Mobilizing and Strategy kubandla lona lele LCCC. Besivakatshele ilizwe leSweden, si invite iorganization okuthiwa Olof Palme. Besihambe khona singamabandla weSocial Democratic, besingabantu abavela emazweni angu-12. Abanye unfortunately baswela amavisa yikho bengasafikanga, kodwa ngiyabona besingu-22 singabomama sihlangene sihambe khona sisiya kwenza i-course or i-workshop on women in politics. Sisenzele ukuthi ma ufika ekhaya kumbe ebandleni lakho u-influence ukuthi kube labo mama abaningi in terms of gender equality. U-influence futhi ukuthi abomama bathi baparticipate kakhulu, baphathe kakhulu endabeni zombangazwe. Kumalanga lawa ngu-4 bekuyi-program sibili e-intense. Sifike safundisisa kabanzi ngendaba zokuthi abanye omama bona benze njani kwaba amazwe ukuyincrisa ukuthi omama babe baningi abaparticipator kupolitics. Luckily kubo Belarus lapho elizweni labo kule 50-50 ukumelwa kwabomama. So abanye bebengakhali kakhulu ngokumelwa kwabomama kwezombangazwe, abanye bebekhala kakhulu nge-violence efikela omama abaphatheka kwezombusazwe, abanye bebekhala ngokuthi khona bona kade befuna kutshintsha elizweni labo kuyikuthi abakwazi ukuthi in terms of i-candidate selection ama-candidate ayabeselectwa njani in their parties, it's not open. So we're trying ukuthi sidinga ama-strategies around thina besi-worried kakhulu. Thina abeZimbabwe besi-worried kakhulu ngakuparticipate kwabomama ku-politics, ikuthi omama ba-experience violence njenge-violence leyi esa-experience emavikini adlulileyo kukhetho lwematopo, ukuhlaselwa ngabantu abangobaba singomama. Okunye esikade sikhala ngakho kakhulu, kade sikhuluma ngakho singabomama, that we share ukuthi we-experience i-cyberbullying on social media, lapho mama umuntu uyabe kuthethisa in terms of umzimba wakho ukuthi wendile kumba awendanga, ubuke kunjani, ufundile kumba ufundanga, into ezinjalo.
Kulula yini ukuthi wabele abanye ulwazi kumbe kuleminye imigoqo eyenza kungabi lula? Njalo sesikhangela besifazana khona ngapho eMathebeleland South, ungathi baphatheka yini kakhulu kwezombusazi?
Kimi ngikubona kulula kakhulu msasazi ukwabela abanye ulwazi engilufunde kwezinda, ngoba umsebenzi wami ikakhulu ngokumobhalayiza omama emaphandleni. Ngimobhalayiza emaphandleni yonke, kodwa njengomuntu ongumama ngile ndawo enhlizweni yami evele ifuna ukuthi omama babe baningi baphatheke kwezombusazwe. So kimi kuzaba lula ukuthi ulwazi lolu engihambe ngalo uthola eSweden ngilwabele abanye omama, ngoba mama mina ngombono wami ngibone ngani akumelanga bahlale bekuma position ukuthi mzukana kule rally bayapheka bayahlabela kuphele lapho. Omama batshengisile ukuthi bayakwazi ukuphatha ngesikhathi seCovid, yibo mama ezigabeni eziningi kade bephethe, uyibo abakhokhelayo endaweni zokuthi kube lema feeding scheme, endaweni zokuthi bagcine abantu abagulayo bakwazi ukuselela umndeni. Omama bebesenza zonke lezo zinto, betshengisa ukuthi omama in the community baphethe. So abaphathe baze bayephatha lasekhansilini, abaphathe baze baba ngamalunga wedale lephalamende. So ngiyafisa ukuthi ukuphatha kwabomama eMathebeleland South, ukuphatha kwabomama iZimbabwe yonke jikelele, inani labomama abaphetheyo likhuphuke.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Nonhlanhla Mlotsho, isiphathamandla sebandla le-Citizens Coalition for Change osanda ukuvela eSweden emhlanganweni obufundisa ngentuthuko yabesifazane, esixoxe laye ecingweni esemadokobho. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo oluphathelane labesifazane. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Siye kuhlelo liphuma lendaba.
Lingali tshona njani izulukandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba, litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomhlabeleli olodumo uJays Marabini. Yena ukhangelelwe ukwethula idlalade elitsha mhla ziku-26 November enkundleni yeBulawayo Theatre. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo umnumzane.
Ngiyabonga, ngiyathokoza, ngiyajabula ukuba sehlelweni emsakazweni omkhulu kangaka emhlabeni wonke jikelele. Linjani lonke balaleli bathandi baka Jays Marabini?
Sizwa kuthiwa kule dlalade lakho oliyethulela uZulu idlalade leli limumetheni?
Yebo, 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 kule dlalade elitsha elitshatshatsha elibuyayo esizalethulela umhlaba wonke kuzabe kumnandi kakhulu. Sinxusa wonke umuntu ukuthi eze kulo mcimbi omkhulu kangaka. Idlalade leli lidlalade kimi eliqakathe kakhulu ngoba ngifiche ngesikhiwa kuthiwa ngezi-collaboration lama-musicians athile. Ukhona umusician okuthiwa ngutariro negitari, musician o very talented, usisi omunye otalented kakhulu odlala isiginci ngendlela emangalisayo. Kuze-ke igroup okuthiwa ngamaqaqa, abafana abachaya umculo wembube ngendlela enhle esezingeni eliphezulu kakhulu. So ngakho-ke njalo leli dlalade liqakathekile ngoba lidlala lide libuya ngemva kweminyaka singathi phose 4 years. Ngagcina ukurekhoda ngo-2018, kuyikuthi okungeze ngihlalelwe sesikhathi esingaka ukuthi bengingezwa kuhle kuze kufike manje. So ngakho-ke iqakathekile leli dlalade ngoba lidlalade elikhombisa ubukhulu bukaNkulunkulu ukuthi sembuyile, sengisempilweni njalo uNkulunkulu umbisile njengoba sibembanjwe umkhuhlane. Manje ngibuye ngale dlalade li-strong kabi, elimnandi kakhulu. Njalo idlalade leli lilo producer ovele South Africa onguye oproduce album okuthiwa khona nguNati Khalo, ubuye all the way from South Africa ozoproduce album. Njalo nguye orekhodileyo, wamixa, wamaster album. So the album
is amazing. The album is amazing. The sound is amazing. The message in the album is amazing. The singing, everything just is amazing in the album. The musicians, abadlalileyo, isiginci, ngabasezingeni eliphezulu kakhulu. So ngakho ke ngikhangile idlalade kwidlalade elilamandla kakhulu kodla wonke amadlalade esengengawenza.
Sizwa kuthiwa kuzaba lomcimbi wokuphawula leli dlalade. Ungasitshela nje ngamafithane ukuthi ngobani abazaba bekhona emcimbini lo.
Yebo, lomcimbi lo uzaba mnandi kakhulu. Ngikhangile vele impumelelo enkulu kuwo ngoba kusukuma iZimbabwe yonke, ngibona ngoba kade sinxa ngithi ngiyathumela ama-advert okuthi ngiyabe sendaweni ethile launch album. I-response yakhona is overwhelming.
Umculo owuculayo yiwona lo yini esiwujayeleyo kumbe zikhona ezinye ezifana labo reggae?
Yeah, umculo ngibuyele khona phana kuJays Marabini ngoba uJays Marabini yikho okule foundation yami njengomculi. Kuqakathekile ukuthi noma ngaze ngenze eminye imihlobo yomculo kodwa kumele ngibuyele khona phana engaqasa khona ngoba yikho imculo lo yongenzela igama. Njalo umculo lo umele iZimbabwe in terms of sound, umele abantu bakithi lapha emvela khona ukuthi la bezwe ukuthi okwakithi nanku. So ngakho ke uqakathekile asoze ngulahle. Ngizayenza vele i-reggae album, i-reggae album iyabe ile market yayo engasiyo mhlawumbe eyalapha kodwa ke oqathe ukuthi ulumculo evele ngisuke la phansi yumele ngukhulisa ngoba yiwo ongenze ngaba uJays Marabini namhlanje.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli?
Balaleli, ngithanda ukulivalelisa uJays Marabini lo. Jays Marabini one time, umfana wokugodla waminya amahlabathwa lamajampondo amalala ndawoni yithi labo. Ngiyabonga abantu bakithi, mbonge iZimbabwe, mbonge abantu bakithi lapha enhlala khona kuBulawayo, mbonge lapha ekhaya enzalwa khona eFlabuzi. Ngiyalikhumbula, ngiyalithanda kogodlwayo. So ngakho ke hayi, nanti idlala delicha inomele liphakame, inomele sukume. Nanku umhlaka 26 November silonje album, wonke umuntu kasukume abuye. Ngizwile abantu bethi basuka emakhaya, abanye bathi sesilungisile izimota zokusuka sile khombi esuka lapha nagathi ibhasi ngelanga ngangifuza kulonje. So yikho khonoko
lo ke bekungujays Marabini, umhlabeleli olodumo ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye.
Siyabonga Chris. Balandeli benguqu, nansi impumela yemidlalo yeKasulaga Premier Soccer League edlalwe namuhla. Capes United 2, Bulawayo Chiefs 2, Cranbourne Bullets 0, Tenax 0, Harare City 2, Bulawayo City 1, Wawa 3, Black Rhinos 2. iHighlanders yona izanqikilana leZPC Kariba kusasa. Iqembu leFC Platinum yilo eselathatha inkezo yePremier Soccer League, okusho ukuba sokudlalelwa ukuqedisa nje imidlalo lokubona ukuba yiwapha amaqembu azagunyulwa kuleague. Siziqibe ngodaba lokuzilibazisa, sihamba lomculi we-afro hip hop uReason Sibanda, osibiza ngokuthi nguReason Boss. Umhlabeleli uphethe idlalate lakhe lakuqala elilesihloko esithi Nalediyaka. Isisuthu ke leso, ngesiNdebele uthi kanye ziyami.
Ya, DK, pale pale, kya urata manamu.
Ratola ka, baby, uli ratola ka, suti, wina letia, wina letia ka.
Tali wami na utanda,
rekaya nitabuga tenkai.
ngaphansi kwenduna isikhobokhobo esigabeni sasesomakandana. Ye ngidabuka kosibanda kubokoda kulapho engibuya khona emiculweni lapha nje nami asikudala ngingenile ngisasengofufuzayo njalo ngidinga kakhulu uxhaso ukuthi abangabe benesifiso sokuxhasa bangixhase mpela ngoba ngiyafisa kakhulu ukuthi ngiqhubekele phambili.
Urizin uqale ehlabela irumba wethula ingoma eyodwa nyakenye kodwa uphange watshintsha unyawo.
Ngabuya ngabona ukuthi lapha kumarumba sesibaningi kakhulu ene namadlelo akhona mana angathi ayancipha. So ngase ngizama ukuthi ngenze iAfro hip hop. So yiyo le ngidlalile nje ingoma zangkhona zing 6.
Wait darling, ngingi tsiyo yami yangone. Ngingi tsiyo yami ngadlale ngayo. Yebo ngikuthanda ngitsiyo yami. Yebo ngikuthanda ngitsiyo yami. Othando lwami. Tabangani bami ubenza bakho hayi wedalu lokuba wedalu ngumthetho bando.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho bakuthola njani?
Bangangishayela ku 0780 033 1909. Yeah, ngizobuya ngiphinde futhi ngo 0780 033 1909. Yiyo inamba engitholakala kuyo.
Abalandeli ke ubatshela wapha amazwi.
Ngibonga kakhulu kubalandeli bonke abalaleli bomculo nabasapoti bonke. Ye ngisithi ukuthi inkosi mayibe nani inibusise inivikele kikho konke ezilingweni zonke esingabe siyabe sibhekana nazo.
Hebana Reason Spanda o vina kamunati tota album yari naledi yaka inkanyezi yami. Kusukela namhlanje uihlandla lokuzilibazisa leli sesilitholele igama sokuluhlelo abaculi bethu. So nge Friday was a Friday then ngomgqibelo namhlanje abaculi bethu. Siziphethe ngebezihamba phambili. Umkhokheli we-TCC uMnumzana Nelson Chamisa ubesebulilima namuhla ukuyabonga abantu bakuleyo ndawo ngokuvotela ibandla lakhe kuma-by elections. Usuvuliwe ngokusemthethweni umsakazo wentephe Manama Community Radio Station eGwanda South. Kwanele mthwakazo omuhle olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.